Mutambi uyu uyo akatambidzwa mukombe weZimbabwe Box of the 20th Century akashaikira Mugweru General Hospital neZuro. Anga ave nemakore makumi matanhatu nemapfumbamwe. Tinago asiya mudzimai nevana vanomwe. Gurukota rezvemitambo vakazembeka zembe vanoti varasikirwa zvikuru nekushaika kwatinago. Vatiwo vari kubatana nemhuri yake mukuchema mutambi akasimudza mureza wenyika uyu. Vakawanda vanoziva tinago vanoti mufi uyu anofanira kuitwa gamba renyika. Muteveri wemutambo wetsiva muzvare Rosemary Makumbe vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaita tinago, vachitivo vari kurwadzikana kuti tsiva haina kuda kushandisa ruzivo rwatinago kusimudzira mutambo uyu mune vechidiki.
Kushaya kwaita tinago kwandirwadza zvikuru nezvaakaitira nyika, asi chanyanya kundirwadza ndechekuti aenda neruzivo rwake vemutambo havada kumushandisa zvakakwanda kuti asimudze chidiki, vaive vakabhenefitawo zvimwe zvinhu kubva kwari.
Muna 1981 tinago ndiye akaita mutambi wekutanga kuita mukurumbira kunze kwenyika apo akatora mukombe wake wekutanga wemuAfrica mushure mekupunzira pasi Hogan Jimo wekuNigeria. Izvi hazvina kugumira ipapo sezvo tinago akazoenderera mberi nekunotora mikombe mitatu yeCommonwealth muremu hwakasiyana-siyana. Tinago akaberekerwa kuShurugwi muna 1949. Vanhu vakaungana pamba pake panhamba 42 Kezani Road muMambo Gweru. Mashoko ekuradzikwa kwake haasati abuditswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.